Kwazwai, 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 muri Zimbabwe. Ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikurukura nezvechirwere checoronavirus, tichitarisa kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kunonzi kuri kuitika munyika panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chelockdown. Muchirongwa tine hurukuro nemukuru wesangano reZim Rights, Vadzikamai Bere.
Vabere, tiudzeiwo maondo renyu pamusoro pezvekumbunyikidzwa kuri kuitika kwekodzero dzevanhu kuri kuitika munyika pari zvino.
Inyaya inotishungurudza zvikuru nekuti madzimai panguva ino yeCovid-19 ndo vakatakura mutoro unorema kupfuura vamwe vanhu vese. Ukatarisa kunyangwe health services sector yedu yakawanda madzimai. Ndo vanhu vari kuchemera vaya vakaona statement yakaitwa neNurses Council vakati ivo tinokumbirawo protective cloth kuti tikwanise kushanda muzvipatara. Padambudziko iroro madzimai vanoshungurudzana zvekare nedambudziko reCovid-19. Pozotarisa zvekare kune rumwe rutivi, Covid-19 yaparadza mabasa. Informal sector yakawanda madzimai kudarika vanhu. Zvichireva kuti kuparadzwa kwakaita informal sector nekuda kwekuvharwa kwelockdown, vana amai kumba uku zvekare ndivo vari kuona kuti vana vadya chii. Nhau dzedomestic violence kurohwa kwana mai naana baba mudzimba umu dzakawedzera panguva yelockdown. Tozobvawo ipapo toenda kumapurisawo zvekare. Nyaya dzekuti vari kushungurudza madzimai zviri kubvawo neikoko. Saka idzi inyaya dzatinoona kuti dzinotishungurudza. Zvatanga tiri kuita isu sesangano ndezvekuti tanga tiri kumbonyora tinoti mapetition aya tichikumbira kuti hurumende iremekedze kodzero dzemadzimai. Nezuro takabatana tiri pasi pesangano rechirongwa cheNGO Forum na Justina Mukoko anovaiwo mutungamiri weNGO Forum, tikaenda kuMinistry yeHome Affairs. Mapurisa anoshanda ari pasi peHome Affairs. Saka takavapa petition yekuti kushungurudzwa kwemadzimai kunofanira kuti kuinvestigate. Tikabvako tikaenda kumuzinda wemapurisa tikanosvitsa zvekare tsamba iyoyo yekuti ngava investigate.
Tinonzwa masangano akasiyana siyana ane chinangwa chekurwa kodzero dzevanhukadzi munyika. Ivo vari kuchema chema vachiti kazhinji kodzero dzevanhukadzi dziri kumbunyikidzwa. Nyaya iyongoongororwa ichingoongororwa ichingoongororwa asi hapana chinobuda chatinga chinofadza ivo sevanhukadzi. Imi sesangano muri kuzvionawo sei zvese izvi?
Inyaya yakaoma. Ndezvekungoti unoona kune dzimwe nyika masangano anotsvagiridza izvi akazvimirira ega, vanopiwa mukana wekuita basa ravo vasingashungurudzi. Asi muno muZimbabwe tee taakutongoti totoshanda nezviripo. Zvinhu zvinonetsa kuti vanhu vakakushungurudza ndo vaunoenda unoti ngavauye vatsvage kuti akandishungurudza ndiani. Ndo zviya zvekuti munenge maakutuma bere kuti ngaritsvage kuti adya mbudzi ndiani. Asi hatina zvatingazviite. Saka pane mikana yatinayo tichinge tichiramba tichingoisa puresha. Zvakafanana nepetition yatakaendesa iyoyo kumapurisa neyatakaendesa kuHome Affairs. Kunyangwe tisinganyanyi kutarisira kuti pane zvakanyanya zvavachatiudza nekuda kuti tava nemakore akawanda vanhu vamwe chete vachingotivo havasirivo vari kutyora kodzero dzevanhu. Asi zvinotipa mukana wekuti munguva yavanenge vachiti kuita tsvagiridzo iyoyo, isusu tinenge tichidokumenta zvavari kuita zvacho izvo, kuitira kuti kana tikazoda kuchallenja madecisions avo tinenge tiine umbowo wekuti imi hamuna kunyatsotsvagiridza pakati.
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Vabere, tichipedza hedu hurukuro yedu, ndandikumbirawo kuti mukande mazwi enyu ekupedzisira kune mhuri yeZimbabwe.
Ndingangoti mazwi edu ndeekuvatungamiriri vedu ekuti munguva yatiri inoi inguva yakaomera vana veZimbabwe. Dai vatitongawo nerudo netsitsi vachinzwisisa kuti vanhu vazhinji vari panguva yakaoma.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vabere, tinotenda zvikurusa nekuti panguva yedu zvakutiite hurukuro, ndinotenda zvikurusa.
Maita basa mukoma Mike.
Aiwa, tinotenda zvikurusa vabere nekupinda muchirongwa. Mhuri yeZimbabwe, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pezvechirwere checovid-19. Chirongwa The Connection muineni Mike Hove, 8 to 9 p.m. Mhuri yeZimbabwe, musakanganwe pano pane penyuro yestudio 7. tichange tiri tose. Vanoda undibata ndiripo pa Twitter nepa Instagram @bigmike3bigmyke3 ndiyo username yangu. Aiwa chinopuruka chinomara mure Zimbabwe nguva yangu ndiyo yajikanana. Anokoneka ine mfaro ndinonyi Mike Hove. Bye bye.